Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishipete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 26, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukango mukamakanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepeya pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga mari and stuff vanhu vanenge vasina mari handioni sekuti zviri justified.
Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro, asi hurumende ichiti hapana chayatadza sezvo zvikoro zvaifanira kuvhurwa musi wa28 Chikumi uyo wakadarika kare. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hurumende yakavapa nguva shoma yekugadzirira payakazivisa nezvekuvhurwa kwezvikoro nezuro sezvo vanhu vakawanda vasingagare vaine mari nguva dzose uye kuri kupera kwemwedzi apo vanhu vanenge vachibhadhara marendi nezvimwe. Mumwe wevabereki ava, amai Gloria Kapuya, vati vapiwa nguva shoma yekugadzirira.
Mukango mukamakanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepeya pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga mari and stuff vanhu vanenge vasina mari handioni sekuti zviri justified.
Mumwe mubereki vamunashe mugari vati hapana chiri kuvhurwa sezvo hurumende iri kungoda kuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro asi pasina kudzidzwa kuchaitwa.
Mchivhureya kuti tikwanise kungonobhadhara school fees then movhara ini handione chikonzero chekuti vana vadzokere kuchikoro gore rinoiri ngavagare semadhariro avakaita because hapana chinhu chiri kuvhurwa.
Mutauri wesangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union vaGoodwill Chaderera vati hurumende inoita fungira mumoyo rwendo rwembwa isingazivise vamwe vane chekuita nedzidzo munyika. Vachaderera vati hurumende yakavanyengedza kuti vaite musangano asi haina kuzotora pfungwa dzavo dzekuti zvikoro zvivhurwe pakati pagunyana paita gadziriro yakakwana.
Nekuti vakambotideidza veMinister of Primary and Secondary Education dama zvatei kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15 zvinoiwo apa vachikasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manhambasi ari kudzika evanorwara evanofa asi hatidi kuti isusu tizochema ramangwana tava kuyeuka bako taniwa. Nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemo.
Asi mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chekuchema sezvo vabereki vadzidzisi nevadzidzi vaingoyambirwa kuti vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro chero nguva. Vandoro vati pamusoro pezvo zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa musi wa28 Chikumi asi zvakamiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19.
Kubva muna musi wa27 Chikunguru tatone mamwedzi dzakati wandei tichingotaurira vabereki kuti gadzirirai kuti zvikoro zvichavhurwa. Saka tikatarisa tafanange takavhura musi wa28 Chikumi tichingoti gadzirirai kuti zvikoro zvinovhurwa sezvo takuenda mana gunyana. Saka inini handizoziwo kuti taifa tonge tichitiregedza here kusvitaura kuti katsivirai sevagari vega vaifanangaraziza kuti zvikoro zviri kuvhurwa manje manje.
Vandoro vati hapasati pave nezuva rekuvharwa kwezvikoro, vachiti munyori mubazi rezvedzidzo achazivisa nekufamba kwenguva.
Aiwa, closing date richaanonswa napermanent secretary. Munyori mukuru achatumira sekini achanaunza.
Vanorwira kodzero vanoti Zimbabwe iri kuvhura zvikoro pasina gadziro yakakwana uye muzvikoro musina zvikwanisiro panguva iyo nyika yakatarisana nedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Ndege yanga yakatakura vanhu vanomwe vakadzingwa kuBritain yamhara panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nhasi mangwanani. Vanhu ava varamba kutaura nevatori venhau pavaburuka mundege iyi vasati vaendeswa kuZipam kudhawendeo pedyo nedhorobha reNorton, kwavachachengetedzwa kwemazuva 10 maererano nezvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanenge vachibva kunze kwenyika vanombogariswa pavo vega kwemazuva 10 vachionekwa kuti havana chirwere checovid-19. Mukuru anoona nezvevapoteri kana kuti Commissioner for Refugees mubazi rinoona zvougaro hwevanhu vatotamire pitiri vavi vati panguva iyo vanhu ava vakachengetedzwa kwemazuva 10 ivo vachange vari mubishi kutsvaga hama dzavo.
Vachibva pano vachaenda kuZipamu uko vachanogarapo mazuva anokwana 10 vari pamukwarandaini. Kana vabva imomo vachazoenda kumisha yavo kubatanidzwa nehama dzavo. Saka pari zvino vitini pari zvino nepavachabuda tinenge tichizama kunzwawo kuti hama dzavo dziri kupi kuitira kuti vamwe vanenge vane nguva vasina zivi kuti hama dzavo dziri kupi. Saka basa redu ndiri kutsvagurudza kuti hama dzavo dzei dziri kupi kuitira kuti vakwanisa kunge vachizobatana nehama dzavo kana vabuda mukwarandaini. Asi kana vari mukwarandaini havabvumirwi kumavisitors. Mavisitors anozouya after kwarandaini.
Mashoko avatiri vavi anouya mushure mekunge bepanhau rekuBritain rethe Independent raburitsa nyaya yekuti vamwe vakadzoswa munyika mwedzi wapera vachibva kuBritain havana pekugara uye vari kurarama vachiita zvekupemha mumigwagwa. Bepanhau iri rinotiwo vasori vari kushungurudza vamwe vevakadzingwa kuBritain ava, kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe yakabvumirana nehurumende yeBritain kuti haisi kuzoshungurudza vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Mudhancube kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Zvichakadai amai tambudzai Chirova avo vangavauya kuzotambira murume wavo wavati anonzi Adrian Chirova vasingazive kuti havabvumidzwe kumuona kusvika vaburitswa mukwarantini. Vati havazive kuti vachararama sei nemhuri yavo sezvo murume wavo ari yanga achivabatsira pakuchengeta mhuri iyi.
Zvakangooma kusazozivawo kuti kukoshena vanga marizinzi achona zvakachifamba sei. Ndazvona zvakatotinakira nemukatasa zvinezvi ikonomi chaichaiyo yakajegwa nevanhu vekudiaspora. Ikonomi chaichaiyo bhikozi kuti tinyatsorarama muno muka especially pakazonyatsotanga COVID ndomahwani chaiwo chaiwo diaspora yakamira nesu mukada kuzvicherechedza vaiti vari kutumira mari vanhu vaivai ende vaiti.
Ndege yakabhadharwa nehurumende yeBritain yasvika nhasi nevanhu ava ndeyechipiri kuuya nevanhu vakadzingwa kuBritain mushure meimwe yakauya mwedzi wapera iine vanhu 14. Kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuBritain kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi, kunyange hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu muBritain ari kupikisa kudzoserwa kwevanhu ava kuZimbabwe. Hurumende yeBritain inoti vanhu vairi kudzinga ava vanhu vakapara mhosva dzakaita kuti vagare mumajeri kwemwedzi inodarika 12, vakapara mhosva dzakafanana nekuponda, kubata chibharo nedzimwe mhosva dzainoisa mubandiko remhosva dzinonzi dzakakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uganda yabvuma kutambira vapoteri vanodarika zviuru zviviri avo vari kutiza hondo kuAfghanistan zvichitevera kubviswa kwakaitwa hurumende pachigaro nechikwata cheTaliban. Uganda iyo yakatambira zvizvarwa zvekuAfghanistan 51 inoti inogona kuchengeta zvizvarwa zvenyika iyi zviuru zviviri nemazana mashanu. Kambani yemigodi ye De Beers yabatana ni National Geographic Society mukushanda pamwe chete mukuchengetedza mvura pamwe nemhuka dzemuBotswana mudunhu reOkavango Delta. Dunhu iri rinonzi riri kuvhiringidzwa zvakanyanya nekushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurimwa kuri kuitwa mudunhu iri. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuita chirwirangwe neZimbabwe Electoral Commission neMatare kuitira kuti munyika musaitwe sarudzo dzekutsiva vakadzingwa mudare reparamende nemakanzuru uye vakafa, izvo zvavanoti rinotyora bumbiro remitemo yenyika. Chikamu chebumbiro remitemo chesection 158-2 chinosungira kuti paitwe sarudzo mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana pachinge pabva mumiriri mudare reparamende kana kukanzuru. Asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati sarudzo dzinofanira kumira kuitwa kwenguva isina kutarwa nepamusana pedenda reCOVID-19. Sachigaro Wezek, amai Priscilla Chigumba, vakaudza Studio 7 kuti maoko avo akasungwa nekuti vanotevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende. Sarudzo dzinofanira kuitwa munzvimbo dzinodarika makumi masere idzo dzisina vamiriri pari zvino. Kunyange hazvo vanopikisa vakaenda kumatare, nyaya idzi hadzisati dzapuwa mutongo. Vamwe vakaita semutevedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vashanu vaive kubato rePeople's Democratic Party vakadzingwa, asi vakanzi nedare repamusoro vadzokere kudare reparamende. Asi kusvika pari zvino vabiti nevamwe vavo havana kudzokera sezvo nyaya iyi yakadzoserwa kumatare zvakare mushure mekunge mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba kuvatambira. Matare anonzi haasi kushandawo semazuva ose nenyaya yeCOVID-19. Asi vana chiremba vakuru munyika musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti havanzwisise kuti sei vanhu vari kuramba vachinzi vagare mudzimba, iwo huwandu hwevanhu vari kufa nekurwara neCOVID-19 munyika huri kuramba huchiderera zvakanyanya. Vanopikisa vanotiwo nyika dzakawanda musadak kusanganisira Tanzania, Zambia neMalawi dzakaita sarudzo munguva yeCOVID-19 pasina matambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvakaitikawo kuZambia svondo rino, tabata vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaShakespeare Hamauswa uye nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Totanga nekunzwa kubva kuna vaDzikiti nezvesarudzo dzekuZambia.
Ini ndinoona sekuti izvakaitenderanwa munyika yeZambia nevachitedzerawo muchisungo chavo cheutano health protocol kuti zvinokwanisika kuti vaite maelections avakaita awaya. Maelections avakaita at the risk of the spread of COVID-19. Tinoona isusu muZimbabwe tingori nenhau yekuti the Minister of Health inopa marecommendations ainopa kana ichinge yabvunzwawo zvakare neveZimbabwe Electoral Commission kuti zvinoita here kuti tiite sarudzo. Asi chiripo ndechekuchengetedza utano hwevanhu chekutanga, nekuti izvo hapana anovhota akafa, tese tinovhota tiri vatano tiri pakurarama kwakanaka. Saka zvazvinoda kudai ndezvekuti vanotungamirira zveutano munyika yeZimbabwe vakataurawo zvavanenge vataurawo kuti aiwa zvaakukodzera kuti vanhu vachiungana kuchiitwa zvichiitiko chakaitika semaelections. I don't think kuti tingaita challenge yekuti maby-elections aitwe. It's not the ruling party is through kuda maby-elections. It's not the government of Zimbabwe is through kuda maby-elections. It is the environment. It is in the danger in, because of the health complications, the ripple related to COVID-19.
Indura itinzwa hamauswa.
Pane maelections akaitwa kuZambia tinodzidza kuti maelectoral management bodies kana akava achiita zvinhu ari independent akazvimiririra vasina kumbunyikidzwa kana nevanenge vari kutonga anogona kuronga nyaya dzesarudzo mune zvakanaka zvichienderana neurongwa hweWorld Health Organization uyezve nemitemo inenge yakatarwa nedzihurumende dzavo. Izvo takazviona zvichiitika ku nyika yeZambia. Zvinhu zvinogona kuitwa zvakare nedzimwe nyika dzakafanana neZimbabwe idzo dzagara mwedzi akawanda tisati taita sarudzo dziya dzinonzi ma by-election. Saka tinoona kuti kana zvinhu zvikarongwa mune zvakanaka, hapana chinotyisa kuti sarudzo dziitwe. Tinoonawo kunyangwe nepavakaita inauguration ya president mutsva, takaona kunyangwe maleaders emuZimbabwe vanosanganisira vaEmmerson Mnangagwa vachiendawo kuZambia na president weMDC Alliance Nelson Chamisa vachienda kuZambia, zvichireva kuti vanhu vakaenda kugungano ravainge vachinosangana nedzimwe mhomho dzemuZambia nemamwe vamiririri vemuAfrica. Zvinova zviri zvisina kuva ekiposa kudenda recovid, nekuti magwaro ekufambiswa kwemamiting munguva dzecovid anga achitevedzerwa.
Vadzikiti, munoonawo sei nyaya yekukokwa kwavaChamisa nevamwe vanopikisa kuZambia uko paigadzwa mutungamiri wenyika?
Kukokwa kwavaChamisa kuZambia hachisi chiro chinokatyamadza, nenyaya yekuti maumbirwo ebatiro reUAP ND rava hakaende chidima nemaumbirwo ebato ravaChamisa akada kundonotifananei. Pamusana pokuti vaAnderson Mazoka vachivamba bato irori, vakavamba vaine support the British oligarchy and the Western world. Zvichibva nokuda kurwisa avo vaiva neutongi wekuti vanofungiwa vaidarisiranzwa vakanga vaine socialist agenda. Hazvitishamisiwo zvakare kuti matauri kuone mabudirira zvaakuita zvaakutoita kunge zvonzi kuenda kwavaChamisa kuZambia vawina election imuno muZimbabwe. Hazvisiri izvo, ngavatarisewo vachirangarira kuti nhoroondo yenyika yeZambia nenyika yeZimbabwe yakadosiyana.
Petai chirongwa chedu vahamausi.
Kutaura kwavo vachidzikisirawo nyaya iyoyo kunoratidza kuti kukokwa kwapresident Chamisa kuZambia inyaya yavabata-bata zvakanyanya ivo vezanupf. Inyaya inoratidza kuti maopposition muSouthern Africa anogona kungotevera tsoka dzakambofambwa nadzo neaya avaiti mafrontline states akanga achibatana vachirwisa udzvanyiriri hwakanga huripo hwevapambevu. Izvozvi zvinoratidza kuti zvakare panogona kuita umwe mukanazve wekuti maopposition parties vanga vari kukwikwidzana nemaliberation parties vanogona kubatana votoita kuti vakwanise kuunza utongi hwejekerere munyika dziri musadhaka.
VaShakespeare hamauswa vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance. Manzwa zvakare kubva kuna vaGilbert Dzikiti nhengo yeZANUPF uye vaimbotungamira bato redare. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Sachigaro wesangano rakazvimirira rinorwira kodzero dzevaive varwi vehondo yerusununguko reWar Veterans Pressure Group vaAmos Gauke vanoti vari kushushikana nekusungwa kwakaitwa nhengo dzavo pfumbamwe nezuro, idzo dzichiri dzakachengetedzwa kuHarare Central Police Station pari zvino dzisina mhosva yadzapomerwa. VaSigauke vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo idzi dzakange dzaenda kumahofisi ebanzi rezvemari nezuro vachida kutaura nezvekusafara kwavo nemari dzavari kupiwa pamwedzi woga woga dzavanoti ishoma sezvo dziri mumadhora emabhondi ayo asina uremu. VaSigauke vanotiwo nhengo idzi dzakaenda kumahofisi uku nemugovera vakanzi vadzoke nechitatu, asi pavakasvika pamahofisi aya nezuro vakabva vasungwa uye vachiri vakachengetedzwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navaSigauke.
Makomeredzi vakadaiso on Monday this week vakaenda kuMinistry of Finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa 16,000 RTGS which is the equivalent to about 100 if not less kuti ndomuri kutitosurvivor sei ivi musingatibhadhari mabenefits akaita semedical and so forth. Zvikanzi nevekuMinistry of Finance vanga vaenda zvikanzi nevekuMinistry of Finance takatonyorawo tsamba kuminister of defense kwenyu for under minister of defense takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest nenyaya ye16,000 iyoyo. Vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho topakaita nyaya yachokanzi nevaya vavachitaura kuti mozi yamotora pati hatisina kopi yenyu but mozi yamotora musi wechitatu. which was yesterday. Pavakanda Kunotora Samba and Zuru, Wakamuska, Garuanakurza, Vachipato, Avanatos, Moskavana office or Najarito, Angara to the MC statue, Vachipato Torwa, to Kakuns of Central.
Vanga ni Vakawan for Ivo Vachitorwa, Nezuru, Uyeshe, Vakawan Kovachpomirwa Mosairi.
Apana Mosaya, Yavatra Taurwa, yes, nobody Mosai. So,
apa muri kupi?
Law and order section.
Kupi?
Umwewaja aditi ndiwe mizu tawala dhimo sumake, but the other one aku ya kuzo njilapa banana kamira si baipan ku center of police station ku law and order section.
Okay. Saka parishu ino apa satipa zikano otuvacha iti kwa seiva sungwara?
Apa na kitagata zio. Apana kachaiti, apana hene kisha. Awana kana kachaiti ya kachaiti. Loya haripo, ameno mezi wa. Wano na chuketi pa mezi. Lopa wachai sama chaiti, we don't know.
Wango wari Amos Gauke, sajigaro wesanga nurakaji mirra roga, rinorwe rako zero, zewakaru wa hondo yiru sununguko, vachita ura na mavla sinsanga nyawewe Studio 7, vari pa Harare Central Police Station. Tare mtare rinoti rapererwa nenzvimbo dzekuviga vanhu vanenge vafa izvo zvavakupa kuti vakuru vekanzuru iyi vakurudzire vagari kuti vapise mitumbi yevafi senzira yekuvachengetedza vashaya. Mutoreri wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanoti guta ravo harichina nzvimbo yakakwana yekuviga vanhu vanenge vashaya sezvo nzvimbo yemakuva yekuyevho yazara pari zvino. Vatandi vanoti nzvimbo yeyovho ndiyo chete yanga ichivigwa vanhu nguva dzose muguta ravo. Vanoti kubva payakazara gore rapera vanhu vave kuigwa kudanga mvura simetri uko kwavakuzara zvakare.
Chekutanga chandoda kuti ndizivise kuvagari kuti hongu nzvimbo iri kupera kunyanya tikazvitarisa mazuva ano nenyaya dzecovid idzi vanhu vari kutisiya vakati wandei. On average tiri kuwana mabarriers anopfuura maybe 10 pamwe pacho mamwe acho ma8 nezvimwe zvakadaro. Izvi tinototenda kubvumirwa kwakaitwa kuti vanhu vakwanise kunge vachifamba nezvitunha kwa reducer manumbers iwayo zvakanyanya. Asi hazvisi kureva kuti nzvimbo yedu yekudanga mvura yapera pari zvino zvekuti vanhu havachakwanisi kunge vachienda kunovigana. But tiri kutarisa isusu kuti nekuti inzvimbo isingakuri maboundaries edu anoramba ariwo vatiurasa kuti vanhu vedu vakaramba vachivigwa ichokwadi nzvimbo yedu inogona kupera.
Vatandi vanoti sekanzuru vachada kugara pasi kuti varonge imwe nzira yekuti vanenge vashaya vakurudzirwe kuti vapiswe senzira yekuchengetedza nzvimbo.
Tinoziva kuti chitendero chedu chinogona kuchiramba netsika dzedu dzemagariro zvinogona kuzviramba. But asi pari zvino ndo imwe matarisiro yataura vanoda havo kunge vachikwanisa kuita zvekupiswa zviya zvinonzi cremation vanokwanisa kunge vachiita zvavo. Asi ikurudziro yatiri kungotarisa pari zvino nekuti kunga dawo zvitarisa pari zvino senyika tiri kuluza nyika nyika yakakunywanda kana kuti ivhura kanyanya nekuvaka dzimba tichingotandavara kana nokuita makuva aiwa tichingoenda nawo yeti tikaita cremation tinogona kuita nzvimbo diki diki yekuisa makuva and the same time patinovakawo nedzimba paya paya tinenge tinotora ivhura tikavange tichirima ndotatenge totora tichiisa dzimba. So totasa dada takwanisa kunge tichivaka tichikwira izvi vanhu patinovigana paya paya vanokwanisa kunge vana semhuri vaya vanochera gomba rakakura mozo kuti mumwe pasi mumwe pamusoro tozvo zvatikurudzira kuti maximize ground redu zvakanyanya.
Asi mumwe mugari wemamutare vaDouglas Clayton Madzanya vanoti pachivanhu zvinhu zvinonetsa kuti mutumbi wemufi upiswe senzira yekuvigwa.
Sekutanga nechekuti vanhu vane tsika dzavo dzavanoradzika hama nevadiwa dzinenge dzatisiya vanenge vachida kuradzika munhu wavo ari nemutumbi wakakwana. pachurungu itinoti arine full board saka kuzoti omanikiza kwa tumbo wakuruzira kuti wapise mudikano wanenge atisiya patsika zedu dzechinyakare zvinova kanganisa kufunga kana nekutedzwa kunoitwa tsika dzedu totarisa kudivere kanzo iri kutiwo havasina nzvimbo yekuiga vanhu zvinova zvinoremera kuti irambe ichitsvaga futi imwe nzvimbo yekuti semakuwa saka chikonzerero chekanzo chekuti vanhu vapiswe kusaidzikawo kwekanzuro vanonge vachitiwo ivo havana space kana kuti havasina nzvimbo yekuti varambe vachikudza kwekuradzika vanhu saka inyaya iri paivi kuti kanzuro nemaresidents dai vachigara pasi vaonesana kuti nyaya iyi vanonge vaigadzise sei
guta remutare rava nevagari vanopfuura zviuru mazana mana nevanoraudzira kubva kumisha yesa kubva danga mvura chikanga wobos darlington murambi pamastone yevo westley destiny mushamukadzi nedzimwe ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeamerica Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Kwemakore makumi matanhatu adarika, bazi reUnited States for International Development kana kuti USAID range richishanda nevarinodyidzana naro muAfrica kuunza budiriro munyaya dzezveutano kurima dzidzo nemhando dzemoto. Mabasa eUSAID aya aderedza zvikuru wandu wevari kurwara nechirwere cheHIV nemalaria uye kunyukura vakawanda kubva muurombo. Mukuru weUSAID amai Samantha Power vakataurawo pamusangano wakaitwa mukupera kwemwedzi wapera weUnited States Africa Business Summit kuti mabasa esangano ravo apawo kuti nyika dzemuAfrica dzimwe neuwandu hwakawedzera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino pavana vari kutanga kuenda kuchikoro. Vakatiwo America haisi kuzodududza pamabasa ayo ekubatsira Africa kurwisa denda reCOVID-19 uye kubatsira munyaya dzematambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze nekurwirawo utongo hwejekerere. Asi amai Power vanoti iko zvino America yave kuda kuti ukama neAfrica huwe hwekutengeserana kwete kuti nyika yavo ingoramba ichipa rubatsiro. Vanoti panofanira kuva nekudyidzana pakati pemakambani emuAmerica nemuAfrica mukuunza budiriro muAfrica kuti ikwanise kuzvimiririra. Izvi ndizvo zvakaunza chirongwa chakaparurwa pamusangano uyu chakanangana nekusimudzira nyika dzemuAfrica dzichishanda neAmerica chinonzi Prosper Africa Build Together Campaign. Chirongwa ichi chinokurudzirawo mabasa ekutsvaga misika yekutengeserana pakati peAfrica neAmerica zvinopa kuti vemabhizimisi vemuAmerica nemuAfrica vasimudzire mabasa avo uye kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. Amai Power vanotiwo zviri nyore kuti nyaya dzekudyidzana dzisimbaradzwe nekuti pagara paine mushandira pamwe pakati penyika yavo neAfrica. Ratiwo ukama hwekutengeserana uhu hunoitwa kuburikidza netsika dzinoitwa nadzo mabhizimisi muAmerica dzinokurudzira kuita basa paine kuremekedzwa kwevanhu dzimwe nyika utongo hwejekerere kwete kuda kuti America iite umbimbi ndoga nekuda kuzowana chouviri iri yoga. Amai Power vanotiwo vane chivimbo neumhizha neumetura hwevanhu vemuAfrica asi vachiti chasara kuita mushandira pamwe kuona kuti zvishuwo zveAfrica zvazadzikiswa asangova mashoko nhando. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yavapa nguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti Zimbabwe inofanira kutenga dzimwe nhomba dzakawanda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya nchinzwa nhau dze isindebele.
Soku izika